Kunyange hazvo mamwe madhorobha asati atanga kubvisa vanotengesa mumigwagwa, mumaguta akaita seHarare neMasvingo, mapurisa ekanzuru pamwe neZimbabwe Republic Police ari kufamba mumigwagwa achitora zvinhu zvevanhu vanonzi vari kutengesera panzvimbo dzisingabvumidzwe. Kumasvingo, vaya vanenge vatorerwa zvinhu zvavo vanokwanisa kunozvitora kumahofisi ekanzuru kana zeta rapi kana vachinge vabhadhara faindi. MuHarare, kanzuro inotiri kuparadza mirivo, michero nezvimwe zvinhu zvinosvika matani maviri zuva rega rega. Mutauri wekanzuro yeHarare vaMichael Chidembe vanoti zvinhu izvi zvinonzi maperishables hazvibvumidzwe kudzorerwa mumigwagwa.
Zvinhu izvi zvinge zvauya pano pakuno kuMunicipal Police, tinobva tazvipwanya. Tinozvipwanya kuti zvisadzokere kunotengeswa zvakare, nokuti tinenge tazvisanganisa nezvinenge zvataita tora panangana nangana zvosangana, uye vazhinji vanenge vachiita mabasa amwe acho vanenge vachitengesera panzvimbo dzisina hygiene. Saka kuti muzodzosera zvinhu zvakadaro zvinozonotengeswa futi zvinonetsa, uyezve kana ari semaapple haungazivi kuti iri apple ndera nhingi.
Asi vanoti vaya vanenge vatorwa zvinhu zvakaita sembatya kana mbozhanhare vanokwanisa kuenda kunotora zvinhu zvavo kumahofisi ekanzuru vabvisa mubhadharo.
Hongu, kana uchitengesa pane zvinhu zvakaita mafoni, hembe, mapoto, izvo munokwanisa kuya kuzozvitora. Munouya kuno kuMunicipal Police moidentifya zvinhu zvenyu, mazviona zvonyorwa pasi, musi wazvatorwa iwoyo kana mangwana acho, mozoudzwa kuti moya kuzozvitora rini. No, hazvitoreki pachena, nokuti panapa tinenge takatozvichengetawo storage fees, administration fees, ndozvinozobhadharwa kuti zvinhu zvenyu zvimukwanise kuzvitora. Mari yamunobhadhara inoenderana neuwandu hwezvinhu zvenyu.
VaChidembe vanoti nyaya yekuparadza chikafu, michero nemirivo inoitirwa kudzivirira zvirwere zvakaita sekorera, sezvo zvinhu izvi zvinenge zvatorwa munzvimbo dzisingabvumidzwe. VaChidembe vati kana zvinhu zvikagarisa zvisina kutorwa, kanzuro inozozvitengesa. Zvichakadai, VaChidembe varamba mashoko ekuti mapurisa nevamwe vashandi vekanzuro vari kutora zvinhu zvinenge zvatorwa vanotengesera mumigwagwa, vachiti izvi hazvibvumidzwe nemutemo. Imwe nengo yeZimbabwe Home Industries Association, amai Martha Shumba vati manyepo kuti vese vari kutorwa zvinhu vari kutengesera panzvimbo dzisingabvumidzwe. Vati semuenzaniso, kanzuro nemapurisa vari kutora zvinhu zvevanhu vari pane mimwe misika yakavhurwa kare kare.
Tipetiudzei nokuti ndisu tine vanhu, titsanangurirei kuti nasitira aikona kuti munhu mangwana anokuona fanana hausi mutungamiri, nokuti hauna chawabudisa kune munhu kuti atigadzirirei vasikana musaodhe vasikana kuri kunzi zvakati zvakati, kuri kunzi dhiraifuti vanhu vanari dhiraifuti asi vari kuuya vachitorora zvinhu nekanzu munhu achibhagara.
Zvichitevera mashoko ava Mugabe, gurukota rinoa nezvedunhu reHarare amai Miriam Chikukwa vakaita musangano nekanzuro yeHarare, mapurisa, masoja nemagadhijere vakatanga chirongwa chekubvisa vanotengesera mumugwagwa, icho chinonzi charamba chiripo kusvika guta rachena. Izvi zviri kuitwawo mune mamwe maguta nemadhorobha, asi mamwe madhorobha achiri kuronga kuti ofambisa chirongwa ichi sei. Vanhu vakawanda munyika havana mabasa, izvo zvave kuita kuti vararame nekutengesa mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.